taparura chirongwa chekupa vagari vemuHarare. Takanangana nefofo babs kutanga, mbare, lenora, lenzi nebudiriro. Saka taparurawo zviri pamutemo kubudiriro tichitungamirirwa naminister of health vaomoyo. Tanga tine zvakare meya weguta reHarare nevanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi sekuziva kwenyu cholera yatekeshera muHarare. Pari zvino masebabs 22 ane dambudziko recholera, asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masebabs 4 andataurayo. Saka takawana rombo rakanaka senyika, takapuwa zveemergency $500,000 oral cholera vaccine. Saka kubva nhasi musi wechitatu, musi wa 3 October kusvika musi wa 7 October, vagari vekumbare, Budiriro, Glenzione, Glenora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva. Vana vechikoro tiri kuvaona kuchikoro kwavo ikoko. Vamwe vagari vemucommunity, kumacommunity center, kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano. Chiri kuavoida zvipatara makliniki, nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutooneka varwere vane dambudziko rekholera.
Saka munhu wese zvake anenge achida kungoti abayiwe nhomba iyi akasununguka kuenda kunzvimbo idzodzi, hamusi kusarudza kuti tiri kuda vanhu vakaita sei?
Hongu Blessing, munhu wese akasununguka. Nhomba yekholera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekholera iyoyi. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mamasebabs asiri Mbare, Budiriro, Glenfune, Glenora vamirire mukana wavo, nekuti musi wesvondo, svondo rineri, tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.